kura mutoro asinya shadzenyu baba
zandishvitsa pamberi
misodzi yakava mvura yandigeza moyo wangu zvino ndiri mutswa baba
nerudo rwenyu rwangu inonaya pamusoro nyasha dzisina mugumo nemanzi nemutinhimira pane simba rinondisimudza chimera step low famba famba ridza maoko tamba tamba tenderera tika pasi nyasha dzauya simu